nyaya takatarisa kuti kuno kuhange ngatarisa machina ane mamainds kuno ku working conditions acho dzia deplorable and vashandi vari kubatwa sina kunaka. And this is happening in the face of the government, pasina ma interventions ari kuitwa despite us making an effort as my trade unions chimirira vashandi wavo. But would expect kuti 42 years after tichitarisire kuti ma conditions of service anga achiitwa achitedzerwa maringe nezvatotarisira nezvatinowana mulabor act yedu.
Tiri kunzwa kuti kwakutosvika kuma 35 namba yevanhu vari kungomiswa miswa kutable mine uko. Zviri kufamba sei ipapapo?
Wanawa ndingangoti chiri kunyanya kusakisa kuti chinzizo chakonzeresa kuti vanhu vange vachimiswa, tine kesi yatagara tiinayo iri kuinvolva vanhu ivavo nhamba iyo semunhamba iyo 35 washandi wavo. Ndingangoti pa 35 pangosiyiwa vashoma vanga vaine mahigh ranking positions uye vakazoita sekudududza mukati menyaya yatanga tichiita. Zvokuti mukatotarisa panyaya iyoyo patorine vamwe vasina kunza information yavo, vachiratidza kuti kuda vanenge vakanyengererwa nevekambani vakasiya, vakati hatichadi kudi kuti nyaya ienderere mberi. Saka ndinoona ndochikonzero chekuti makatisungisa sekambani. Saka iniwo sevanhu vakajoina futi trade union inova kodzero yevashandi ndo chinenge chakonzeresa kuti vashandi vangu vachimiswa. Zvekuti dai papa ane chikonzero chekuti vange vamiswa zvingadai zvakatarwa mutsamba dzavakapiwa, but dzinongoratidza kuti itsamba dzingori silent.
Saka mutemo unenge uchiti zvinofanirwa kufambiswa sei?
Indivent yekuti macontracts amiswa semamisirwo aaitwa, tinotarisira kuti employer anga achibhadhara the unexpired portion yeemployment contract iyoyo, kureva kuti kubva muna July zvinobata kuna November ikoko kwaifanira kupera contract. Vashandi vanofanira kubhadharwa muchandigiro vakagara kumba.
Varidzi vetable mine vari kuti kudii nemamiriro akaita zvinhuwa?
Tinoona rumwe rekupo ruri kutaurwa runoratidza sekuti vari kuda kuzama kurwisa kuti nyaya iyi yatagara tiinayo isaenderera mberi. But isu sevarwiri vevashandi tichamiramira panyaya yekuti vanhu vavanga vachiwana zvakakodzera, nokuti it's an issue here, violation of CBA provisions, that you have the collective bargaining agreement.